Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tunela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro, chivabvu 17, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCovid-19. Hurumende yopikisa mutongo wekuti mukuru wematare vaLuk Malaba vamanikidzwe kusiya basa. Mamwe magweta oendesa gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi kumatare vachivabvumira mhosva yekuzvidza dare nekutyisidzira vatongi.
Tarulusa revenue yakawanda ende zvichakonzeresa kuti sevatyairi veZimbabwe tisakwanise kudarikawo nekudzimba dzedu tichiona mhuri.
Vatyairi vemarori vemuZimbabwe vanoti vave kutotanga kuomerwa nezvinhu nenyaya yekuvhurwa kwezambuko reKazungula. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hapana munhu akafa chirwere cheCovid-19 munyika, zvasiya vanhu vafa kubva chirwere ichi zvachatanga kupararira gore rapera vachiri chiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi masere nevaviri kana kuti 1582. Vanhu vatanhatu vakawanikwa vaine chirwere ichi zvasiya uwandu hwevanhu vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira wasvika pazviuru makumi matatu nezvisere nemazana mashanu nemakumi matanhatu kana kuti 38,560. Vanhu gumi nemumwe vakapora kubva kuchirwere ichi zvasiyawo vapora vave zviuru makumi matatu nezvitanhatu nemazana matatu nemakumi maviri nepfumbamwe kana kuti 36,329. Vanhu vachiri kurwara mazana matanhatu nemakumi mana nevapfumbamwe kana kuti 649. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu vabaiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 vasvika pazviuru mazana mashanu zvine makumi masere nechimwe nemazana matanhatu negumi nevashanu kana kuti 581,615. Pavanhu ava vabaiwa nhomba kaviri sezvinokurudzirwa vave zviuru mazana maviri zvine gumi nevashanu nemazana matatu nemakumi matatu nevaviri kana kuti 215,332. Gurukota rinoona nezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vaendesa mapepa kudare repamusoro-soro vachipikisa mutongo wakapiwa nedare repamusoro reHigh Court wekumanikidza mutongi mukuru wematare vaLuk Malaba kuti vaende pamudyira ndigere. Izvi zvinotevera kuvandudzwa kwebumbiro remitemo kwakapa kuti kunyange hazvo vaMalaba vaifanira kusiya basa vave nemakore makumi manomwe, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakawedzera mamwe makore mashanu kuti varambe vari pabasa. Dare rakati uku kutyora bumbiro remitemo. Mutongo uyu wakashorwa zvikuru negurukota rinoona nezvemitemo vaZiyambi Ziyambi, avo vakati vamwe vatongi vaishanda nevekunze. Izvi zvabva zvanzi nemagweta ari kukwidza kuwedzerwa makore kwavaMalaba kuzvidza dare. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vaudza Studio 7 kuti vatokwidza nyaya yemutongo wekumatare pamusoro vachiti vane kodzero yekunzwika.
Sostaritapio kuina handa ndakasaitwa, saka ndogotikana ndakasaitwa ndonzi ndakuchirambidzwa kuita pio makambo zvinzwa upi izvozvo. I was a litigant ndandiripo ndakasaitwa.
Asi rimwe gweta riri kumirira vari kupikisa kuwedzerwa kwemakore kuti vamalava varambe vari pabasa, Vatavan Mpofu vanoti zvakaoma kupikisa mutongo uyu.
Chokutanga takatiti takanzwa kuti hurumende inoda kuti ikwidze nyaya yekuda repamusoro. Tanga tichisa pachena kuti mutemo unoti nekuda kwemutongo wakapiwa neHigh Court mitongo inoya nenzira dzakasiyana. Uyu mhando yemutongo uyu kana uchinge wapiwa kunyange mukaikwidza kudare rekumusoro unongoramba uchishanda mutongo iwoyo. Nekuda kwaizvozvo vaimbova mukuru wevatongi vainzi Chief Justice Malaba avachazi muofisi.
Pakapiwa mutongo nemusi wemugovera, Vaziyambi vakatumira mashoko kuvatori venhau vachiti vatongi venyaya iyi Justice Epias Shou, Justice Edith Mushore naJustice Helena Charewa vainge vari muhomwe yehurumende dzekunze kunyanya America neEuropean Union vachipa mutongo yakanangana nekuda kukonzeresa kusagadzikana munyika. Vakashorawo sangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights nebato reMDC Alliance vachiti varimowo muurongwa hwekuda kukonzeresa kusagadzikana munyika. Vaziyambi vakayambira kuti yave nguva yekudyunga muziso vose vanoda kukonzera kupidugurwa kwehurumende nekukanganisa upfumi. Vambofu vachitaurawo nevatori venhau nemao magweta ari kumirira mumwe akakwira kumatare nenyaya vamalava ari mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum Dr. Musa Kika. Vatiwo vanyora tsamba kumutongi mukuru wedare repamusoro vaGeorge Weshe nemunyori mukuru wematare kuti vaone kuti Vaziyambi vatorerwa matano nemashoko avo avanoti ndeyekuzvidza dare.
Takaverenga nekukadzika kukuru zvakanyorwa na Minister of Justice Vaziyambi Ziyambi. Tatisusu hatisi kuda kutaura pamusoro penyaya iyoyi tiri panze tichirwisana tichiita kunge vanhu vasingazive zvavari kuita. Nekuda kwokuti nyaya dzavakataura dzihombe, isu tinofunga kuti vakazvidza dare. Nekuda kwaizvozvo tatonyora kudare kuti dare revashedze vauye kuzotsanangura pamberi pedare kuti zvavakataura zvinozvidza here kana kuti hazvizvidzi dare. Kana dare rikaona kuti zvavakataura zvinorizvidza robva rachipindura mubvunzo wekuti vanogona kupiwa mutongo wakaamira sei.
Rimwe gweta rinorwera kodzero vamarufu mandevere vati zvakaitwa navaziyambi izvi zvakamboitwa nevaimbova gurukota rezvemutemo vapatrick chinamasa avo vakambobatwa nemhosva iyi. Vamandevere vati zvakakosha kuti nyaya iyi iende kumatare kuonekwe kuti mashoko avaziyambi awa hazvidzidare here.
Kutaura kwavaziyambi ziyambi kunofanira kunzi padare zviongororwe nedare kuti vazvidza dare here kana kuti havana kuzvidza dare. Maonero angu ndeyekuti vaziyambi vazvidza dare ino.
Panyaya yekunzi vari kutyisidzira vatongi, Vaziyambi varamba mashoko aya.
Andangotukira majudiciary and issue to threats. But what I know is vachona vari kutaura kudaro since 2018 vane vachiti illegitimate regime vachiimba vachitukirira majudges ekusupreme court who constituted the constitutional bench sei vasina kutaura kana ivo vachizviita vachiirirava zvine zvakanaka. Ini ndikataura kuti zvavaita zviri rongo zvonzi ndatukirira kasiwo tichitukirira kutoti we don't recognize it's an illegitimate judgment and an illegitimate regime.
Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rakaburitsawo mashoko kuvatori venhau richiti Vaziyambi vaifanirwa kukumbira ruregerero kunyika nemashoko avo ekurizora mafuta enguruve yarisina kudya. Mumashoko kuvatori venhau, sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rashorawo Vaziyambi rikatiwo bumbiro remutemo harifanirwe kuvandudzwa kuti ripe mutungamiriri wenyika masimba ekuti atonge kunge mambo pasina anopikisa. vanga vachipikisa zvakaitwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa zvekuwedzera makore kuti vamalava varambe vari pabasa vanosanganisirwa vesangano reYoung Lawyers Association of Zimbabwe uye murwi wehondo yerusununguko vaFred Mutanda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Zvarwa zveZimbabwe zvinogara muSouth Africa zvichityaira marori zvinoti zviri kushishikana zvikuru nekunzi zvishandise zambuko rekazungula zvichiti rwendo rwacho rwakareba uye zvavekukanganisawo magariro azvo. Mo Blessing Munjoma anoti panyaya inotevera.
Va Right Moyo mumwe wevashikairi uyewo vakamirira sangano revashikairi veZimbabwe Old Truckers Association vanoti kumanikidzwa kwevashikairi kuti vashandise mugwagwa wekukazungula kuri kushungurudza vashikairi vakawanda.
Ticharuluza revenue yakawanda ende tichakonzeresa kuti sevashikairi veZimbabwe tisakwanise kudarikawo nekudzimba dzedu tichiona mhuri nekuti ukabva sekuSouth Africa trip yaunotora kuringa wakuinda nekuna na Botswana, Zambia, uchinda uKongo. Saka zvino tipa mukana mushoma sezvazvanga tichimboita panguva yapera kuti unogona kubvawo netushoma taunenge wawana uchibatira mhuri uchidarika uchionawo mhuri yako kundinyane rwendo rwako.
Asi mumwewo muchairi anoti izvi zvichayamura makambani emarori akawanda sezvo mafuta anoshandiswa nemarori akachipa muBotswana.
Red Bridge is much shorter than route kukazungula. Chirungodo chinongoti maybe government yeite review materials ayo CVG then get pass pa Red Bridge yaya $20 yaya vakabvisa those things. Mayages avo agara atori low rede kuZimbabwe. Bozi ya tukombe distance yakavwa ye 300 kilometers extra via kazungula ka ye Red Bridge inenge itori shorter. The only benefit yematrasa inoita via kazungula nyaya yediesel chetoti diesel is cheaper in Botswana.
Vanoongorora nyaya dzeupfumi vamasimba kuchera vanoti danho iri richakanganisa zvikuru mhuri yeZimbabwe inoita zvekutenga nekutengesa pakati peZimbabwe neSouth Africa. Vakuchera vati nyika yeZimbabwe icharasikirwa zvikuru neupfumi naizvozvo inofanira kugadzirisa mamiriro epamugano weBuy Bridge kana ichida kukwikwidzana nemugano weKazungula.
Vanhu vaishanda namadhiraivha kupinza zvinhu mungava muZimbabwe kana kutenga zvinhu kuZimbabwe vachizonotengesa kuSouth Africa. Mabhizinesi madoko akatsimirira vese ivava ndinoona kunge vachakanganisirwa zvikuru mabasa avo nekuda kwekushandiswa kwekazungula kunze kwebite. Asi chikonzero chiriwo chekuti nyika yeZimbabwe takatora nguva kuti tivandudze zvivakwa neyatingati infrastructure yekubite bridge nekudzikisawo nyaya dzeuori. Zvandofunga kuti ndozvinofanira kugadziriswa kuri kuti Bite Bridge inofana kutanga futi kuita competition nekazungula.
Vastein Makwara sachigaro we proudly 263 sangano rinosimudzira zvizvarwa zveZimbabwe zvine mabhizinisi achiri kusimukira muSouth Africa vanoti nhengo dzavo ndidzo dzicharasikirwa zvikuru nedanho iri.
Danho iri rino richakanganisa mabhizinisi zvakanyanyisisa kunyanya vanotenga vachitengesa nevamwe vanoita mabhizinisi vachihoda zvinhu kubva muno. Vamwe vachihoda zvinhu zvinenge zvichibvawo kuZimbabwe zvichingofamba zvichiburikidza neBuy Bridge Border Posan.
Vaenderera mberi vachitsigirawo humbo hwekuti mugano weBuy Bridge unofanira kusimudzirwa.
Tinoti dai zvaibvira Buy Bridge Border Post yange yasimudzirwa zvakanyanyisisa kuti ive iri iyo inogona kuti ifambidze mabhizinisi nekutenga kunenge kuchiitika nevanenge vachiita mabhizinisi vari muno muSouth Africa. Saka tinoona kuti kurasikirwa wakanyanyisisa sezvinewe ndodanho renge ratorwa.
Zambuko rekazungula rakavakwa neBotswana neZambia zvichibatsirwa nezvikwereti kubva kuAfrican Development Bank neJapani International Cooperation Agency. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Who Uwandu wezaro rezimbabwe zune magwaro ekushanda muBotswana waderera kusvika pachuru chimwe chete nemazana mapfumbamwe nechimwe chete mukotoro yechina ya 2020 mushure mekunge ruzhinji rwagumurwa mabasa nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Chingirai Madondo anotipanyaya inotevera.
Gwaro raburitswa nebazi restatistics Botswana nasi rinoratidza kuti uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro ekushandira munyika iyi waderera kusvika pazvikamu zvinodarika makumi mana nemashanu kubva muzana kana kuti 45.9%. Mukuru mubazi restatistics Botswana Dr. Beton Mugoni vanoti kuderera kwevanhu vane magwaro uku kwakonzereswa nekugumurwa kwevanhu mumabasa nokuda kweCOVID-19. Dr. Mugoni vaenderera mberi vachiti uwandu hwezvizvarwa zvose zvinobva kune dzimwe nyika kusanganisira zvizvarwa zveZimbabwe wadzikira nezvikamu zvinodarika gumi kubva muzana kana kuti 10.8% kubva pavanhu zviuru zvina zvine mazana matanhatu nemakumi mana 4,640 kusvika pazviuru zvina zvine zana nemakumi mana 4,140 kana zvichienzaniswa nekotoro yechitatu yegore ra2020. Nyanzvi munyadzo upfumi uye vari mukuru musangano relabour and economic development research institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vaunza Studio 7 kuti nokuda kwekuoma kwezvinhu kunze zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvomanikidzwa kudzoka kumusha.
Uye zvakare neCOVID-19 yauya iyi takaona zvakare kuti vanhu vanga vave kudzoka kuZimbabwe nokuda kwekuti zviri nane kuti utambudzike uri nehama dzako pane kuti utambudzike uri kure kure nenyaya yekuti makambani mazhinji oyo kuBotswana nemabasa mazhinji anga ari malockdowni.
Vanoti wokubvumidzwa kwemamwe makambani akazvimirira munyika kuti abhadhare vashandi nemadhora ekuAmerica kwakakwezva vaimboshandira kunze kwenyika munyika. Hurumende yakadzika mutemo westatutary instrument kana kuti SI-85 muna kurume gore rapera uyo unobvumidza vanhu kuti vakwanise kutenga nekutengesa vachishandisa mari dzavanoda kusanganisira dhora rekuAmerica. Chakadaro, Dr. Kanyenze vanoti nyika dzakatenderedza Zimbabwe seBotswana, South Africa neNamibia dzave kusunga mabaudi munyaya dzekupa vanobva kune dzimwe nyika mabasa senzira yekupa vagari venyika idzi mabasa. Mashoko aDr. Kanyenze atsinirwa nechimwe chizvarwa cheZimbabwe muzvare Cynthia Muronda Simba avo vanoti vakanyimwa mvumo yokushanda.
Takambozama but ukaita permit ye dressing haifi yakabuda. Unoendesa vanongoi reject vanoti basa rinogonekwa nevana vemunomu hatinga kupi saka haibudi permit.
Asi nyanzvi munyadzo upfumi inoshanda yakazvimirira mudhorobha reFrancistown muBotswana vabhuka mutetwa vanoti zhinji rwezvizvarwa zveZimbabwe runoshanda harwo rusina magwaro.
Ndingatoti vazhinji vanhu vasina mapepa. Vamwe vakutoita vakutodesigna maybe atingati maexit package. Vangoti vakangoona mari anoda anakatori nebhizinesi raada kuita kumusha angoreza mari iyoyo kubva atodzokera.
Muzvare Petronella Murerwa avo vanoita basa rekugadzira musoro nenzwara mudhorobha reFrancistown vatsinira mashoko ava mutetwa vachiti vanorarama nekuita vakiti negonzo nemapurisa.
Patinotanga kushanda tisina mapepa tiri kusungwa. Kana tasungwa tinoenda tonobhadhariswa ma1000 wodzoka woyomira futi pabasa paya wotanga kushanda nokuti kuenda kumba kunogara hapana kana chekudya unosafa nevana murume uya anotodora kubatsirwa unenge ugere naye.
Sangano reInternational Organization for Migration vakazivisa mwedzi wakapera kuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zvingangosvika zviuru mazana maviri 200,000 zvakadzoka munyika mushure mekuomerwa noupenyu munyika dzazvange zvigere nokuda kwedenda reCOVID-19 riri kumbomanikidza vemakambani akawanda kumbovhara uye kuti vanhu vagare mudzimba senzira yekumisa kuparara kwedenda iri. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vanoti nyika yavo iri kushanda zvakasimba mukuedza kupedza hondo pakati peIsrael nePalestine yapinda muvhiki rechipiri. Nhasi mangwanani ndege dzehondo dzeIsrael dzange dzichibhomba guta reGaza. Israel inoti iri kuparadza mwena inoshandiswa nechikwata cheHamas kuirwisa. VaBlinken vanti veHamas vanofanira kumira kukanda zvombo zvemuchadenga kuIsrael. Vakatiwo kunyange hazvo Israel iine kodzero yekuzvidzivirira, inofanira kuona kuti haiurai vanhuwo zvavo. Kubva zvatanga hondo iyi musi wa 10 Chivabvu, vanhu zana nemakumi mapfumbamwe nevanomwe vekuPalestine vaurayiwa, kusanganisira vana makumi mashanu nevasere, madzimai makumi matatu nevana, uye vanhu gumi vemuIsrael kusanganisirawo mwana ane makore matanhatu vafa. France inoti ichabatsira Sudan nemari inosvika bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu kana kuti 1.5 billion kuitira kuti ikwanise kubhadhara chikwereti chayo kuIMF. Sudan iri kutatarika kubhadhara chikwereti kunyika dzekunze nemabhanga anokweretesa mari pasi rose chemabhiriyoni makumi mashanu kana kuti 50 billion United States dollars. Mutungamiri wenyika yeFrance vaEmmanuel Macron vazivisa nezverubatsiro urwu kunhasi pakutanga kwemusangano wakanangana nekubatsira Sudan kuti ibhadhare zvikwereti uri kuitirwa muParis. Muchirongwa chedu chatinotarisa nyaya dzezveutano, nyanzvi munyaya dzezveutano munyika kusanganisirawo mukuru weDepartment of Chemical Pathology paUniversity of Zimbabwe School of Medicine muzvinafundo Hilda Matarira dziri kukurudzira vanhu vanga vachizengurira kunobayiwa nhomba yeCOVID-19 kuti vaende kunobayiwa mushure mekunge World Health Organization kana kuti WHO yapa mvumo yekushandiswa nechimbi-chimbi pasi rose kwenhomba yeSinopharm yekuChina iyo iri kubayiwawo vanhu muZimbabwe. Kirimu Dzamiri anotipa nyaya inotevera.
Muzvinafundo Matarira vanoti China yaite mbenge yaedza nhomba yeSinopharm munyika iyi, nekudaro pange pasina chekutyira.
Sinopharm yakawana variant yecoronavirus muvarwere vayo kumahospital okuChina. Vakauraya coronavirus iyi nemishonga inonzi beta-propionlactone. Ndokubva vagadzira coronavirus iyi kuti ipinde muitsvo dzeshoko kana kuti monkeys kidneys. Variant yakazobudisa vaccine yakakwanisa kubikwa ikakwanisa kubudisa maantibodies zvakaita kuti kampani iyi
iite research
kubva January kusvika June 2020 vachizotangisa kuita maclinical trials atinoti phase 3 ayawo kupedzisira zvakatanga izvo muna July kusvika May 7 apo pakazopa World Health Organization chimbi-chimbi mvumo yokushandisa Sinopharm vaccine.
Vaendera mberi vachiti munhu anobaiwa nhomba iyi haazonyanya kurwara neCOVID-19 nokuti ukasha hwedenda iri hunenge hwaderera zvakanyanya.
Zvatinoziva zvemavaccini zvinodzivirira kunyanya kurwarisa kwakanyanyisa kuti vanhu vapinde mumahospitari nechirwere cheCOVID-19. Zvinoita kuti vanhu vakawanda vakwanise kupora kana vawana COVID-19.
Mukuru munyaya dzekurwisa denda reCOVID-19 munyika Dr. Agnes Mahomva vakaudzawo Studio 7 kuti vari kufara nezvakaitwa neWHO asi vakagara vazviona kuti hapana chakaipa kuti vanhu vabayiwe nhomba yeSinopharm nedzimwe dziri kubayiwa munyika. Mumwe mugari wemuHarare Babalaki Moyo vanoti vari kufara kuti nhomba iyi yakatambirwa neWHO.
Tinofanira kubayiwa vanhu ndokutoti nyika yedu itoenderera mberi nokuti COVID-19 haina kumira zvakanaka. Vanhu vari kuti netsei nokuti hapana kurudziro yakaitwa pakauya vaccine. Vamwe vari kutya akazora mumwe abayiwa ozoenda, panotoda kurudziro yekuti vanhu kwanza kuenda kunobaya.
Asi amai Beauty Kashaya Chinyowa mumwe mugari wemuHarare vatiwo,
ini zvangu nyaya dzevaccine dziri kungotityisa nekuti unonga uchingonzwa vanhu vachingotaura, saka hatina ruzivo rwanyatsokwana nezvevaccine iyoyi kuti inonyatsoshanda here kana kuti hainyatsoshandi. Munongozivawo kuti zvinhu zvinongonetsa kuti ungoudzwa kunzi baiwa chinhu iyo usingarwari wongonzi ichibayiwa. Unototika isi kazhinji totonotsvaka dokta kanditi uchinge une cheuri kurwadziwa nacho. Zvino kana zvazvo kungoenda kuchipatara kungonobaiwa iwe usina pari kurwadza, Ai papo manja, ai papo. So, ameno, regezai tinambe chiwana ruzivo, dukufunga uno baiwa, but I still have doubts.
Nyanzuye zvirwere zvinotapuriranwa, Dr. Tinashe Gede, vakurudzira zvizvarwa zvemunyika kuti vabaiwe nhomba dzeSinopharm, vachiti yakaongororwa nenyanzvi dzeutano munyika nekunze.
Vaccine ya COVID auya aine kakutya mazuva anaya information yakubva kwakasiyana siyana magrupu emaWhatsApp, saka munhu ukanzwa zvaunonzwa zvinonetsa kuti uzvidhinura. Pane gurupu yana chiremba nemascientist inonzi Zimbabwe National Immunization Technical Advisory. Vaongorora evidence yacho yese vakaona kuti hapana bariski rimoko munhu naZimbabwe, saka takabvuma kuti ashandiswe.
Chiremba vanoshanda vari pasi pekanzuru yeHarare, Dr. Kudzai Masunda, vaudza Studio 7 kuti zvipatara nemakiriniki eHarare City Council zviri kubaya nhomba zviuru zviviri kana kuti 2000 pazuva. Dr. Masunda vaendera mberi vachiti pari zvino vanhu zviuru zana nemakumi matatu nemanomwe kana kuti 137,000 vakatobayiwa nhomba yekutanga, uye vanhu vabayiwa nhomba yechipiri vanosvika zviuru makumi matatu nemanomwe kana kuti 67,000 kubva muna kurume gore rino. Vanotiwo havasati vanzwa vanhu vakarwara mushure mekunge vabayiwa nhomba yeSinopharm, uye vanoti zvimwe zvizvarwa zvedzimwe nyika zvinoshanda muZimbabwe zviri kugara zvichifona mazuva ose zvichibvunza nzvimbo dzairi kubayirwa. Nhomba dzeSinopharm neCovaxin ndidzo dziri kubayiwa pamakiriniki nezvipatara zvose zviri pasi pekanzuro yeguta reHarare. Takamirira Studio 7 muHarare, ndini Kerim Dzamiri.
Munhau dzemitambo, mumhanya akaita mukurumbira makore apfuura, Patson Muderedzi asarudzwa kupinda muboard reNational Athletics Association of Zimbabwe kana kuti NAS zviri kutambirwa nevakawanda munyika. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Muderedzi akabuda nemavhoti 16 ndokukunda vapita zvinowanda nemavhoti 2 musarudzo yasachigaro weboard Ray Midlands Athletics Association of Zimbabwe, iyo yakaitwa mukupera kwesvondo. Chigaro ichi chinomutendera kupinda muboard reAthletics Association of Zimbabwe, iro rinotungamira mutambo wekumhanya munyika yeZimbabwe. Muderedzi atevera Chabani Gonye, uyo akambobata chinzvimbo chemunyori mukuru weNAAZ panguva iyo vanotamba nhabvu munyika vari kutya kupinda musarudzo yezvinzvimbo. Muderedzi uyo aive zvekare murairidzi wechikwata cheZimbabwe kuma All Africa Games, Commonwealth Games nema World Junior Athletics Championships anoti vanotamba mitambo vanofarira kutora utungamiri wemitambo nekuti vanoziva zvinodikanwa nevatambi.
Hongu vakambotamba vanobatsira chose mutungamiri chokutanga neruzivo. Munhu akambogowesa penalty neakaona kana akarota achigowesa vakasiyana. Naizvozvo ruzivo irworwo runodiwa chose. Uyezve ini ndinoona kuti sponsor anozwa kubudisa mari yake achiisa pane mutungamiri akambotamba mutambo uye ane mbiri kwete pane akangopfuura nepaitambwa mutambo. Zita rine mukurumbira mumutambo rinoremekedzwa nyangwe nebenzi.
Muderedzi anochinangwa chake ndechekutsvaga tarenda rimaruwa kuZimbabwe ibudirire makundano neve kune dzimwe nyika kunyanya kuma Olympic Games.
Chinangwa changu chikuru ndeche yatinoti talent search and nurturing, nekuti pasina izvozvo hatina ramangwana rakajeka mumutambo wedu uyu. Ndinoda kudzorera Midlands Province payaive iri makore edu tichatandamisa mhepo zvemhando yapamusoro.
Zimbabwe haisati yawana menduro mukumhanya kuma Olympic Games kubvira muna 1980 apo yakatenderwa kukwikwidza nevekune dzimwe nyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa naudze isindebele.
Soko isika tisenda bakuvi VOA ndebele.